zuva achitaura nhasi munhandare yemuchinhoi apo panga pachirangarirwa zuva iri munyika gurukota rezvematunhu vajulai moyo vati vemasangano akaita seworld health organization kana kuti who neunited nations nemamwe vanofanirwa kuteera zvinenge zvataura mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukuita mabasa avo
ndafara kuti veworld health organization vari pano Resident Coordinator of OCHA, humanitarian coordination on behalf of the United Nations, Varifano, Van Jawa Chichaura.
Vamoyo vati zvakakosha kugadzirira njodzi isati yauya kuitira kuti nyika isarasikirwe nevanhu vanofa munjodzi idzi. Vamoyo vati vanhu vemumaguta vari kuvaka dzimba munzvimbo dzine mvura izvo vati injodzi huru kana pakaita mafashanu emvura.
Mumadhorobha iko zvino tine bishi nemheremhere nokuti vanhu vangovongovaka manjake njaku. Vamwe vanovaka panoita njove wetland ende mvura ikanaya. Sezvaichaita gore rino, tinowana madhorobha mamwe dzimba dzanyura nenyaya yokuti havana kupulana zvakanaka pokugara.
Vanga vakamirira mumiriri weUnited Nations munyika pachiitiko chanhasi abainyasha mazango vati vanobata basa mukuderedza njodzi zvikuru mukudyidzana kwemapazi anenge achirwisa matambudziko anenge awira nzvimbo dzakasiyana-siyana.
Vakatikosera isu veUN vanoshanda nekuderedza mhirizhonga inoitwa neenvironment yatinoti isusu humanitarian coordination ndozvatinonyanya kuita. Tikanzwa kuti paitika kugeda-geda kwenzvimbo kunoita kuti vanhu varate upenyu kana kuti vashayiwe pekugara vabvise pavanogara vaendese kunzvimbo dzisina utano varware vaite zvese zvino matambudziko avanogona kusangana navo. Tinonzwa nyama dzedu dzichivava, tinonzwa shungu dzekuti tikwanise kubatsira.
Panyaya yataurwa navamoyo yekuti vemasangano akazvimirira vanofanirwa kuita zvavanenge vataurirwa nehurumende chete, amai mazango vati havana chekutaura sezvo vauya kuzotura mashoko emumiriri weUnited Nations chete. Vamoyo vati makanzuru anofanirwa kurongeka kuitira kuti agara akagadzirira kurwisa dambudziko rose ringawire vanhu munzvimbo dzavo. Mhemberero dzegore rino dzaitirwa mudunhu remashonaland west nekuda kwekuti ndiro dunhu rine vanhu zvivakwa pamwe nezvirimwa zvakaparadzwa nemoto wemasango zvakanyanya munyika. Mushani webazi rinoona nezvekuchengetwa kwemasango nezviwanikwa amai Joyce Chapungu vati moto yesango yakawedzera nezvikamu 70 kubva muzana kana kuti 80% zvichienzaniswa negore rapera. Amai Chapungu vati kunaya kwemvura yakawanda gore rapera kwakaita kuti zvinotsva zviwande.
Moto yesango gore rino yakati wandei kudarika gore rakapera. Tikada kuitarisa mutsvakiridzo dzatinoita pakuongorora maitikiro anenge achiita moto yesango, tinoona kuti gore rino yawanda nezvikamu 70 kubva muzana 80% tichienzanisa nenguva imwe chete gore rakapera. Kuwedzera kwemoto yesango iyi zvinokonzerwa nekunaya kwakaita mvura yakawanda mugore rino zvakaitawo kuti uswa nezvimwe zvinotsva zviwande.
Panyaya njodzi dzemumigodhi mutauri wekambani yeZimplus amai Buzi Chindove vati vane vanhu vanodzimura moto mumigodhi uye vanoshanda nebazi rehurumende mukuriwanisa zvikwanisiro zvekudzimura moto yesango.
Tisekambani tine divi redu rinotarisawo zvenjodzi zvematural disasters izvozvizvi. Saka ndingangoti mufananidzo wandinokwanisa kupa ndo kuti tine ma teams akasiyana siyana vamwe vanoita zvekudzimura moto vamwe vanoita zvekubatsira vanenge vawira mumugodhi.
International Day for Disaster Risk Reduction rakatanga kucherechedzwa mugore ra1989 uye mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi bedingindira rekuti multiple disasters are best managed in a devolved environment. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nonorai Jena.